MDCT National Council yakagara kuHarvest House ikasvika pachibvumirano chekuti inge ichidzinga Muzvare Thokozani Kupe paposition ya Vice President ine kuda kwezvipomerwa zvakawanda stereki. Ticharangarira kuti vasati vaita press conference yavo kuBulawayo vanga vari munhu akasuspendwa na president vedu in terms of our constitution, vakamirira kuti vange vachiuya kuzopindura mibvunzo ya Apita General.
Yanga yakanangana nemibvunzo iyi
kuferefeta kuti zvipomerwa izvi zvingadaro zviri chokwadi here kana kuti zvisiri, asi ivo vakazoita press conference kuBulawayo vakutaura kuti vamutungamiriri kana kuti president webato reMDCT ravanoti split yeMDCT. Saka National Council yakazozvitarisa kuti chinhu ichocho chinonzi split hachisi muconstitution yeMDC, hachisi muconstitution yenyika, hachisi pamutemo wemaorganizations kana api zvavo. Hakuna chekuti munhu anofuma akuti taane macoca-cola mairi kana kuti taane mazupco mairi. Saka zvavakataura hazvitombori pamutemo, saka zvakatonzi neNational Council munhu atotaura kuti haasisiri nhengo yepati nekuda zviri kunze kwepati. Saka naizvozvo vakadzingiwa.
Ndaanani vamwe vakadzingwa?
Mai Kupe vakadzingiwa nevanga vainavo vakaita izvozvo, vachitungamira izvozvo vanoverengera ivo Muzvare Nomvula Mukuni naMuzvare Mildred Dube naNtando Ndlovu, vanova ndivo vanga vakuuya nekustudio 7 ikoko vachizviti ndivo mutauriri waMai Kupe, zvisinei nekuti vakamboyambirwa kwakawanda vachiudziwa kuti vice president havaite mutauriri, kunongoita mutauriri wepresidium. Vese vice president, mavice president ese napresident vanongotaurirwa naLloyd Damba, asi ivo havana kuda kuzitevedzera izvozvo. Ende vari kuendera mberi vachitaura vachisimbisa mashoko iwawo aitaukwa naThokozani Kupe asiri pamutemo. Saka naizvozvowo vadzingiwa. Uyezve National Council yakasimbisa suspension yakaiswa pamutevedzi weInformation and Publicity vaKalipani Pugin.
Nechikonzero chei?
Ndevamwe vanga vachiburitsa mashoko anopokana nemamiriro anenge akaita zvinhu mubato redu reMDCT. Saka zvekuti kwaane maboka mairi hakuna izvozvo, nekuti zvavakataura hazvisi pamutemo.